aiwa maspeculation avanhu vanongotaura zvavanoda chokwadi chiripo ndechokuti president yedu vanotora leave every year muna December to January then wodzoka mid January so kuziva kwatiri kuita isu hapana chinhu chakadaro chaichocho haisiri ndokutanga kutaura kuti yeye vapresident Mugabe vari kurwara vari kudini zvinoitika almost every year kana ukangoenda muleave hasina kuonekwa vototi kwanzi vamugabe vari kurwara but haisati ziri izvo kana vange vachirwara kutaizvii
matima wavaona here ivo vamugabe nekuti mamoti imimi vajohn komo wanga vachimuhwamirira havasisiri kuita basa iri
handisati ndavaona inini nokuti kana vakauya ka vane kukwanisa kugara kumba handina kuvaona ini but zviripo zvachona ndo zvokuti president inovaona kana tine misangano navo kana kuti pane chimwe chavanenge vachiita chavanokudziswa pamaterevhizhini kana paredio asi hausiri munhu wongoti unongomona munhu wese saka kuti handisati ndavaona hazvibviri kuti vari kurwara kana kuti havapo
munyika dzakawanda kana ana South Africa ava kana mutungamiri wavo wenyika arwara zvinowanzoburitswa pachena sei zvisingaitikiwo muzimbabwe pamwe zviri izvo zvingakonzere kuti vanhu vagare vachingotaura zvisiri izvo pamusoro peutano hwemutungamiri wenyika vamugabe
ungangoti veuyu kana nyange umwe pezeri imwe nyika agwara kongonzi agwara kana kuti hazvitaugwi vanhu vanoda kutaura pamusoro pamugabe because ndomunga vanovashuvira kutende vashaya ndo zviripo zvachona zvatiri kuona nokuti hapana chikonzero chokuti ungataura kuti munhu ari kurwara kana akashaya nemhaka yekuti hana ari palisi.